manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 22/2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa otarisirwa kuparura chikamu chechipiri chekuti vanhu vabaiwe nhomba kuVictoria Falls nemusi wechitatu. Apo vamwe vaifanira kunge vachibaiwa muchikamu chekutanga kusanganisira vashandi vemuzvipatara nevatori venhau vachiri kuzengurira.
Bazi reprimary nesecondary education rakaisa mastandard operating procedures anova magwaro anobatsira kudzivirira kupararira kweutachiwana wecovid-19 muzvikoro.
Zvikoro zvovhurwa nhasi kune vasiri kunyora bvunzo asi paine matambudziko kune dzimwe nzvimbo sezvo vamwe vabereki vanga vachiedza kunyoresa vana. Vatungamiri venyika dzemuAfrica kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muTanzania vachichema mutungamiri wenyika iyi vaJohn Magufuli vanonzi vakashaya nechirwere chemwoyo. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana mashanu negumi nevaviri kana kuti 1512. Vanhu vatatu chete ndo vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvakasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 36,665. Vanhu gumi nevaviri vakapora kubva kuchirwere ichi zvichireva kuti vanhu vapora kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 34,269. Vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi masere nevana kana kuti 884. Pavanhu vachiri kurwara vanhu makumi mana nevana kana kuti 44 ndo vari muzvipatara. Zvichakadaro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechitatu vari kutarisirwa kuparura chirongwa chechipiri chekuti vanhu vabaiwe nhomba yeCOVID-19 kuVictoria Falls. VaMnangagwa vari kutarisirwa kubaiwa nhomba musi uyu nevamwe vatungamiri vari mugungano rePollard. Bazi rezveutano rinoti riri kuda kubaya vanhu nhomba vanosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisapararira. Asi kusvika pari zvino bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru makumi mana nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi maviri nepfumbamwe kana kuti 42,729 ndivo vabayiwa nhomba nyika yose muchikamu chekutanga chine nhomba inosvika zana rezviuru kana kuti 100,000 yakapiwa Zimbabwe neChina. Chikamu ichi chine vashandi vemuzvipatara, vatori venhau, vanoshanda kumabhodha uye vanochengetedza majeri. Asi huwandu hwevanhu vabayiwa huchiri pasi zvakanyanya. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Vakatanga kubaiwa munyika vanosanganisira vatori venhau, vakoti, vanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara. Asi vachitaura neStudio 7, mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti kushaya ruzivo kunopa kuti dzimwe nhengo dzesangano ravo dzizengurire kubaiwa.
Vaksini rakangochuzwa rikauya, vaksini riri kubaiwa, asi pasina kunasa kunzwisisa kwakakwana kwevashandi vakatekeshera nyika yose, vashandi vehurumende vezveutano, nekuti vane mubvudzo dzavanonga vainadzo.
Kunyange hazvo paine vatore venhau vane chitsama vafane kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika, vakawanda vavo vachiri kuzengurira kubayiwa nhomba. Mutungamiri wesangano rinomirira vatore venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vaMichael Chideme vanotiwo kushaya ruzivo ndiko kuri kupa kuti vashoma vazvipire kubayiwa nhomba kunyange vari munjodzi huru yekutapurirwa chirwere.
Nyaya yeCovid vaccination nyaya itsva kuvanhu vakawanda. Vangakwii misinformation yakawanda kusanganisira kumajournalist. Manhamba emajournalist ari kuenda kunobayiwa pazuva nezuva tichikuona achiwedzera nekuti vari kutishonera vachida kuziva kuti voenda kunobayiwa kupi.
Commission yeZimbabwe Media Commission kana kuti ZMC yazivisa padandemutande ravo nhasi kuti vatore venhau vanoda kubayiwa nhomba vanosungirwa kuenda panzvimbo dziri kubayiwa vanhu nhomba vaine kadhi rinovabvumira kushanda kana kuti press card kuti vabayiwe. Sachigaro werimwe boka revatore venhau reMedia Institute of Zimbabwe kana kuti MISA vaGordon Maunganidze vanoti vanofara kuti vatore venhau vakaiswa pachikwata chekutanga kubayiwa chevashandi vanosangana neveruzhinji mukushanda kwavo kunyange vari kuti vamwe havana chivimbo nenhomba yeSinopharm yekuChina.
Pangangovawo nekonzeni yekuti vamwe vavasati vanyanya kugamutira chirongwa ichi, asi isu seMisa Zimbabwe hatipo kuti tingafoseredza vanhu kuti bayiwai Sinopharm vaccine. Vamwe vanogona kunge vaine yavakamirirawo.
Mumwe mutore wenhau akabayiwa nhomba yekutanga akamirira yechipiri vaConrad Mutesa vanoti vanonetsekana neuwandu hushoma hwevatore venhau vari kuzvipira kubayiwa nhomba.
Isusu semareporters ndisu tiri kufanira kupa people the right narration or the right information about mavaccines ari kubayiwa vanhu using a correct information iripo, but we are also the very same people vari kurelya nesocial media kurejectachi vaccine racho riripo.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti zvakakosha kuti hurumende ione kuti vanhu vaita chivimbo nenhomba iyi.
Nyaya yekuti majournalists vari kuramba kubayiwa nhomba yeSinopharm inyaya yetrust. Zvangofanana nemahealth workers vadzamara vakamuvha kuenda kuphase 2 yevaccination campaign, mahealth workers asati apedza kubayiwa. Nemhaka yekuti mahealth workers havana trust nenhomba iyoyi. Ndo zvimwe chete nemajournalist, tichaona maticha achingoita zvimwe chete zvachiramba kubayiwa. Anza imwe chete, hurumende ngaiengeje vanhu.
Kunyange hazvo vanhu vashoma vari kubayiwa nhomba pazuva pari zvino, mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende ine chivimbo chekuti vakawanda vachabayiwa nhomba iyi.
Kabhineti yakati inoda kuti ikwanise 60% yatingati muchirungu head immunity ye 10 million vemuno muZimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumashoko avo kunyika Sondrapera vakati vanhu vanofanirwa kubayiwa nhomba iyi sezvo iri iyo nzira yakanaka yekumisa nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba kuti chirwere ichi chisapararire. Vanoti chirwere ichi chatora upenyu hwevanhu vakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevatungamiri vedzimwe nyika dzemuAfrica muTanzania kuzochema mutungamiri wenyika iva John Pombe Magufuli. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kurufu urwu vanosanganisira vaUhuru Kenyatta vekuKenya, vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFelix Tshisekedi vekuDR Congo, mutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi, vaLazarus Chakwera vekuMalawi, vaEdgar Chagwa Lungu vekuZambia uye mutungamiri wehurumende yeRwanda vaEdward Ngirente. Vatungamiri ava vanga vari muJamhuri Stadium mudunhu reDodoma umo maungana zviuru nezviuru zvevanhu. Vachitaura pachitiko ichi vaMnangagwa vati vaMagufuli vaive mutungamiri aida nyika yake nevatema muAfrica uye aishanda kusimudzira vanhu vemunyika yake munyaya dzezveupfumi. Vati Zimbabwe yarasikirwa nasawira mukuru. Vanhu vakawanda muTanzania vari kuchema vaMagufuli zvikuru nekurwisa kwavakaita huori uye kusimudzira upfumi hwenyika yavo kunyangwe vamwe vachiti vanga vachimbonyikidza kodzero dzavanopikisa. Mukuziya nezverufu urwu, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muTanzania vaVictor Chigumbu.
Ichokwadi kuti nyika yarasikirwa, ichokwadi kuti Africa yese yarasikirwa, ichokwadi kuti nyika iri kuchema. Right across nyika yese Tanzania vanhu vari kuchema nekuti vanoona kuti varasikirwa naPresident Magufuli angari mutungamiriri akashandura nyika ino for the past 5 years and about 3 months.
Sei vakawanda semaonero enyu vari kuchema vaMagufuli?
Chaaiita he put his country first. Saka zvese izvi vanhu vari kuvakazviona vachinyatsoona kuti department iri rine corruption now ra clean. Ministry iyi yanga isingaiti basa yakuita basa and vanhu vakaona machanges atoti pachiswahili mabadiliko.
Asika havana kutonga kwenguva yakareba sevamwe vatungamiri vemuAfrica. Mungati zvii chaizvo zvakaita kuti vasiyane nevamwe?
President Magufuli pavakapinda pachigaro in 2015. Moto yavo kana yatingati zita ravakazonge vakutopuhwa nevanhu rava vakunzi muchapakazi, pachiswahili muchapakazi, pachishona pedu izvi rava kuti izvo murovi webasa, nekuti yanga iri moto yavo yekuti tufanye kazi, and tufanye kazi zvirava kuti ngatiitei basa, ngatirovei basa. Yakazenge yatova moto across the country, nyika yose yakungonzi tufanye kazi, hapa kazi tu, kuti pano panoitwa zvebasa. And 5 years dzavakanga vari pachigaro izvi, shuwa pachokwadi nyika paitwa basa, nyika yakashandwa basa. Papasina mugwagwa, pane mugwagwa. Paingova land reflat, munoona pane macomplexes, ma shopping malls. Saka vavari munhu angane chishuvire katinoti passionia kuti nyika yake inge yakashanduka. Zvekuti nangu izvo zvimukaona kuti kupera kwegore rapera iri, nyika yedu Tanzania yakabvaiswa pane yatinoti pachirungu middle income country.
Zvii zvamunoshuvirawo kune vamwe vatungamiri vemuAfrica vaungana parufuro?
Ndichishuvira changu ndisekuti mamwe mapresidents across the continent vaonawo kuti president anogona kushandura nyika mufirst 5 years chaidzo dzeperiodi yake yekunge ari mutungamiri wenyika. Haadi kumirira 30 years, haadi kumirira 40 years. And that's why muchiona right across Tanzania vanhu vose vari kuchema, and anga ari president ari kudiwa nevanhu. Mukaona mastadium kwavari kuenda vachinoita board viewing, people are coming in their millions.
Asika vamwe vanopikisa vanoti vaMagufuli hongu vakaunza budiriro asi vanenge vaimbunyikidza kodzero dzavo. Munoti kudii nemashokwayo?
Mubvunzo wenyu wakanaka chaizvo vaZulu, asi ndoda kuti ndikurangaridzei kuti iko pachishona pedu pane murevo wokuti iko badza guru rinopuhwa murimi. Zvireva izvo kuti nango murimi mukamubabadza pakushakura kwaanenge achiita kuuya achiinda nendima, pane paachamboguma chibage chaasingafani kuguma, pane paachambo tema kana kamudzike chibage achiinda. Asi chikuru ndechekuti pakupera kwezuva munda wasa kugwa here?
Gweta vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muDar es Salaam kuTanzania vaVictor Chigumbu vari parunare kuTanzania kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Zvikoro zvavhurwa nhasi kune vana vasiri kunyora bvunzo uye kune dzimwe nzvimbo zvinhu zvanga zvakaita manyamamire nerongo sezvo vamwe vabereki vanga voita chipatapata nhaka yemakonzo kutsvagira vana nzvimbo, vamwe vototanga kudzidza. Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mubereki anga achiedza kutsvagira mwana wake nzvimbo yechikoro nhasi kwaMutare ndevatakunda majeza avo vaudza Studio 7 kuti nyaya yelockdown ndiyo yakapa kuti vadye manonoko.
Kwakune lockdown kasaka kuti titsvage nzvimbo dzacho zvazvisingaiti, saka izvozvi taa kuita rush manje kuti tione kuti tingaona nzvimbo here nekuti vana vavo vapinde grade 1.
Amai Jessica Tarasika, mumwe mubereki anga achiri kutsvagira mwana nzvimbo vati vakuru vepachikoro chiri pedyo navo ndo vakapa kuti vakundikane kunyoresa mwana wavo nenguva sezvo pavaenda vaiwana pasina ari kunyoresa vana.
Takutsvaga tataremba nekufamba tatogara sanasitazouya kutsvaka nzvimbo yacho. Ati munouya musechitatu toona kuti zvinhu zvakamira seti, mbogadzirisa ana asati aziyange makilasi avo ari kuda kuenda.
Vamwe vakaita samai Susan Muchenje vanorarama nekutengesa pamusika vanoti nyaya kundikana kuunganidza mari yechikoro nenguva yakapa kuti vanonoke kutsvagira mwana wavo nzvimbo yeform 1 pachikoro chesecretariat secondary.
Ne lockdown iripo isu tichapitunita mabasa emaoko tinoita zvekutengesa misika saka misika icho nenzi tisatengese kwazvo tengesera pamba makanzura yangu yachitakura zvino tisati tisina mari ndiyenge ichitotitambudza saka tatanga kubata mari izvezvi nekusunungoka kwakunzi zvivanhu vakwanisa kufamba ndokuti vanhu vemari kwatira saka tanongotsvaga nzvimbo dzacho.
Amai Vivian Chitambo vanochema nerekuti vezvikoro vari kuramba kutambira mari yechikoro isina kukwana kunyange hazvo vabereki vakarimirwa nenyaya yelockdown.
Chainesa inyaya yemari, mari tanga tisina yekuti tibhadhare school fees. Saka izvezvi tinenge takatomboona padiki patinenge tatomboonapo kuti tibhadhare fees yacho haisi kutokwana nekuti vari kutoramba futi mari hafu yacho kuti tibhadhare fees kuti titsvage nzvimbo.
Zvichakadaro mumubereki ane mwana pachanzela junior school muno mamutare uye vaimbove meya wekuta vatatenda nhamarare vanoti vanokutsikana nematanho ari kutorwa nezvikoro mukuedza kuchengetedza vana kubva kudenda recovid-19.
Ndagutsikana nezvandawana zvaiitwa pachikoro pano pechanzela primary. Chekutanga urongwa hwo hwakaita hwekuti vana vasaungane vakawanda magrades ese. Ndazvifarira zvikuru.
Ndorapera mukuru anoona nezvedzidzo mudunhu reManicaland vaEdward Shumba vakaudza vatori venhau pakugamuchidzwa kwezvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwecovid-19 muzvikoro kuti vanofara nerubatsiro riri kuramba ruchiuya kubazi rezvedzidzo. Sachigaro wechimwe chikoro chichiri kutanga chisecretariat secondary of Jesus Secondary vaCasper Pound vanoti vasangana nedambudziko revana vawandisa asi vasina pekuti vana ava vawane pekudzidzira pakanaka.
Enrollment inoonesa kupredicta pamusana pekuti tonga tisi kuziva kuti vabereki vachaunza vana panapa vangana. Saka sechikoro chichiri kukura kana chichiri kuakwa tichine machallenges izvozvo ezvekuvakisa nezvekuvaka zvacho.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti vari kufara nemafambiro aita zvino nhasi. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kuBulawayo vamwe vabereki vari kunyunyuta nekurambirwa nezvikoro kutambira mari inobhadharwa nemakadhi vamwe nekudzorerwa vana nekusabvisa mari yakakwana. KumaShonaland West vamwe vabereki vafumobata jongwe muromo kuenda kuzvikoro kunoedza kunyoresa vana. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Iloida Moyo.
Tichiri panyaya iyi, nhengo dzerimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ dzapinda mumigwagwa nhasi dzichiratidzira pamwe nekusiya gwaro renyunyuto kumahofisi akasiyana-siyana anosanganisira ebazi redzidzo, bazi revashandi nemabasa pamwe nekumahofisi emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa richikurudzira hurumende kuti igadzirise zvinyunyuto zvevarairidzi. Mutungamiri weATUZ vaRobert Masaraure vanoti gwaro ravasiya kumahofisi aya iro ranga rakanyorerwa kumutungamiri wenyika rine zvinyunyuto zvitatu zvavanoda kuti hurumende ikasike kugadzirisa. Izvi zviri kuitikawo panguva iyo masangano evarairidzi manomwe ari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Education Unions kana kuti FOZEU anyorera gwaro kuna vaMnangagwa achiti ari kushushikana nekuparara kwaita zvinhu muzvikoro uye kwaanoti kushaya hanya kwehurumende yekugadzirisa nyaya dzemihuro yevarairidzi. VaMasaraure vanoti kana hurumende yakakundikana kugadzirisa zvichemo zvavo vacharambawo vachiratidzira. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hongu tine gwaro ratinaro ratiri kutura kune mutungamiriri wenyika asi riri kuturwa kunharaunda dzakasiyana-siyana. Maticha vachibatana nemacommunity members vari kumacha vachinosiya muzvikoro nemumaeducation offices ari padhuze navo kana chero mamahofisi ohurumende ari pedyo. Kutaura kwandiri tiri kuita nemi izvezvi tine maprotest anokwana kuita 50 atarekodha zuva ranhasi.
Zvii zviri mugwaro renyu renyunyuto ramasiya kumahofisi iri?
Gwaro iri rine zvinhu zvitatu chete zvatiri kutaura nezvaro. Tiri kukumbira kuti hurumende igadzirise nyaya yemuhuro yematicha chekutanga iyo yaita kuti maticha atadze kuita basa ravo nemazvo vachinyunyuta nenyaya yemuhuro. Chepiri tiri kutarisa nyaya yesefiti yematichas nemalenas vari muzvikoro takatarisa nenyaya yedenda recovid-19. Chechitatu tiri kuchichema nenyaya yekuti vamwe vabereki havachakwanisi kubhadhara maschool fees nekuda kwekuparara kwaita ikonomi. Tichikurudzira hurumende kuti dai yachipindira yaputsa rupu revana vanobatsirwa underpins kuti tisaite vana vanotadza kuwana dzidzo munyika yedu.
Izvii zvikuru zvamuri kutarisira kuti zviitwe nehurumende pazvinyunyuto zvitatu zvamataura izvo?
Chekutanga apa mwemuro tinongotarisa kuti hurumende idzorere mari yaisitambirwa nevarairidzi October 2018 inove minimum neUSD 520. Tichiri zvekutarisirawo kuti hurumende dai yachipa yakapasiteta maschools edu akwanise kumita zviri mustandard operating procedure yeCOVID 19 iyo yakanyorwa nehurumende muna June 2020. Saka chechitatu tiri kutarisa kuti hurumende ichibatsira kubhadhara mari dzezvikwanisiro zvinodiwa muchikoro kuvana vese vanobva kumhuri dzisakwanisa kuwana mari yemafizi.
Hurumende yakakundikana kuita zvamuri kutaura izvozvi, zvii zvinoitika?
Hurumende ikakundikana isu tiaramba tichiprotesta, tiaramba tichimobilisa, tichasvika tiri kubhilda movement yevanhu vose vanokoshesa dzidzo yemuZimbabwe. Kana movement iyi ndo ichazoramba ichimanikidza, tinoziva kuti kukura kwemovement iri ndo kusimba ratichange tanaro rekuti hurumende inosimara yamanikidzwa nekuwanda kwevanhu tiiteerere nhuna dzevanhu nekuti hurumende ndeyevanhu inosevha zvido zvevanhu.
Avanga vari mutungamiri weAtuzi Albert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rozvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe udivi ravo. Asi nezuro vaMavhima vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti hurumende iri kugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo zvemihoro vachiti iri kuronga kuvapa zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 75% kubva mwedzi uno kusvika muna Chikumi. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana Ndoro vanoti varayiridza vafanirwe zvavo kutya kudzokera kumabasa nekuti bazi ravo rakaisa urongwa hwekudzivirira kupararira kweutachiwana hweCOVID-19 muzvikoro.
Bazi reprimary nesecondary education rakaisa mastandard operating procedures anova magwaro anobatsira kudzivirira kupararira kweutachiwana hweCOVID-19 muzvikoro. Uye bazi reprimary nesecondary education rakaita zvakarayirirwa nemutungamiri wenyika waComrade Emmerson Mnangagwa, mutungamiri wenyika, kuti tiise magwaro eWorld Health Organization kuti tidzivirire kupararira kweCOVID-19 muzvikoro, kuti utachiwana usapararira muzvikoro. Izvi zvakaiswa ndosaka zvikoro zvavhura futi nhasi ende uye hatisati tawana kana imwe nyaya inenge yakanangana neCOVID-19 kubva pazvakavhurwa kusvikira yapera.
Iyo vesangano reAtuzi vasimudzawo nyaya yekuti vana vechikoro vanoshaya vange vachibatsirwa nekubhadharwa mari dzechikoro pasi pechirongwa cheBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Pane vanofanirwa kunge vachiwana mari yekubatsirwa kuti vaende kuchikoro vanongoramba vachingobatsirwa neBEAM assistance yacho. Asi gurukota guru primary and secondary education waambasada Ked Matema vanoramba vachikurudzira kuti zvikoro zvive panzvimbo panokwanisa kugadzira mari atinoti mabusiness centers. Izvi vakatarisira kuti zvichazobatsira ivo vana vanenge vasingakwanisi kuvhara mari yekuenda kuchikoro.
Avanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana Ndoro vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvekukwidzana nedzimwe nyika vaAntoine Blinken vasvika kuBrussels, Belgium nhasi kunoita misangano yakanangana nekusimbaradza ukama nenyika dziri mugungano reNATO. Bazi reState Department muAmerica rinoti misangano yavari kuita ichaziya nyaya dzimamiriro ekunze, kurwisa vanopfurikidza mwero uye kurwisa chirwere cheCOVID-19. Nyika dzemuNATO dziri kutarisirawo kuzeya matambudziko ari kukonzerwa neRussia neChina. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa nyaya yechirwere chepfungwa chinonzi dementia. Vamwe vane chirwere ichi vanotanga kuita hanganwa dzakanyanya, kusafunga zvakanaka uye kutadza kuita mabasa avaisiita vari vatano. Vamwe vanotoguma vofamba usiku vasina kusimira zvinozopa kuti dzimwe nguva vapomerwe mhosva dzokuti vanoroya. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa Dr. Nemache Mawere avo vanoshanda pachipatara chikuru chevarwere vepfungwa Inguchene Hospital kuBulawayo vanoti vakwegura ava vanenge vavhiringika pfungwa nezvikonzero zvakasiyana siyana zvinoita kuti vaite hanganwa dzakanyanyisa idzo dzinozikanwa nezita rekuti dementia. Dr. Mawere vanoti chirwere ichi chinobata vanhu vane makore anodarika 65 kana kuti 65 kunyanya uye achikwanise kurapwa zvokutopera. Vanoti hanganwa idzi dzinotanga zvishoma nezvishoma kusvikira denda iri rakomba, murwere otoramba kugeza kana kutadza kuenda kuchimbuzi oga.
Chirwere ichi chinotanga zvishoma zvishoma kuona chapfuura 6 months chirwara nechirwere ichochi, zvichareva kuti chine chakubata zvino takuti haa ndofunga wande chirwere chedementia ichi kukangamwa ichi, ende chinoramba chinewe zvakare kusvika upenyu hwako hwese, chinowedzera zvishoma zvishoma. Asi chinhu chakaoma pazviri ndechokuti unongochitoziva zvauri kuita, ukatonzi mangwanani unotopindura kuti mangwanani makadini, asi unenge watanga kutorwara nechirwere ichochi. Pfungwa dzee dzaukangamwa hauchaziva zvinhu zvitsva zvinhu zvawasangana nazvo kana zvawakambosangana nazvo kare, hazvichakwanisa kubatika.
Dr. Mawere vanoti denda iri rinorwadza nekutambudza munhu nekuti vakweguri ava vanotozotadza kuziva mazita emhuri dzavo, zvinova zvinhu zvinoshungurudza vadikani vavo. Vaenderera mberi vachiti pane zvimwe zvezvirwere zvinokonzera kuvhiringika kwehuropi hwevanhu vabvezera ava.
Konzero zvechirwere ichi chinokonzerwa nokuti pamusoro pezvinhu zvaunongoisangana nazvo, kutanga kuona anonzi mabrain cells anotanga kuita mashoma, amwe achivhiringidzwa kuchitoiswa dzimwe nyama dzichipinda mukati memabrain cells acho iwayo, uropo wako unobva watanga kukanganisika. Uye zvakare kana une chirwere cheshuga unogona kuzoita chirwere ichochi kana uchinge wakura. Chirwere cheguroguro chitoti goita chiya chinogona kuzotiwo kana uchinge wakura, kana isingashandi zvakanaka iyo guroguro rako unogona kumawoita chirwere ichocho.
Vakweguri ava vanofanira kuuya kuchipatara nemunhu anogara navo nokuti nyanzvi dzeutano hwepfungwa dzinoda kunzwa zvinotaurwa nevachengeti vavo kuti vakwanise kupiwa mishonga inoenderana nezvinenge zvabuda muhurukuro yacho.
Tinogona kuita matest ekuti tsvage chirwere ichitoona zviri kufamba sei. Asi taita matest iwayo toda kutanga tambofunzirira munhu zvakanyanya nekubvunza nehama dzake nevanhu vanogara navo kuti zviri kumbofamba sei, kuti munhu arwara sei, akatanga kurwara zvakafamba sei. Patodawo munhu anogara nambuya kana sekuru anonyatsonzwisisa kurarama kwavo nezvevanofunga nemaitiro avo, ndivateja kuti tikurukure naye atipe nhoroondo yekuti zviri kufamba sei tikokwanisa kunyatsokubata chirwere zvakanaka.
Chiremba ava vanotiwo
chirwere ichi cheukangamwa ichi chirwere chinotouya munhu watokura, kusiyana nezvimwe zvirwere zvokuti unozvarwa wakazvitakura, asi dzinogona kunge zvikonzerwa nezvimwe zvinhu zvakaitikawo muupenyu hwako kana panguva yekuzvarwa.
Dzimwe nyanzvi dzinotiwo kana munhu atanga kuratidza kukanganwa anofanira kuendeswa kuna chiremba nekuti zvimwe zvikonzero zvinorapika. Dementia Association of Zimbabwe inoti kunyangwe zvichinetsa kudzivirira chirwere ichi, vanhu vanokurudzirwa kuti vave neutano hwakanaka vasinganyanye kushungurudzikana mupfungwa kuti vaderedze mukana wekubata chirwere ichi. Sangano iri rinoti dementia chirwere uye hachifaniri kutorwa seimwe nzira yekukwegura. Sangano reWorld Health Organization rinoti dementia inonyanya kubata vakadzi, uye tsvagurudzo yakaitwa nesangano iri mugore ra2018 yakaburitsa kuti vanhu chiuru nemazana mashanu ane 50 nevana kana kuti 1554 fane denda iri. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ZADA rinoti nyika ine zvipatara zvinomwe chete zvinorapa vanorwara nepfungwa, zvokuti vagari vekumaruwa havana masvikiro kuzvipatara izvi nokuti zviri kumadhorobha makuru. Vanhu vakawanda vanoguma vave kuchengetwa vari kumba
kana kunochengetwa vakwegura.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchikamu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro munguva ino yekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika neZuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 22 kuMbimbitho 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
iwave inye la inye ichiyo mkukuzela wayo phansi njalo iwave ngabankulu esibili umkukuzela lwana la uyabamkhulu njalo siyesabela ukuthi third wave lesi ezabuya iyabi worse kulalokho esiphuma ngikho ngoDisemba
ba lokhe bebalutshwana abantu abazinikela ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 lanxa nje sokwedlule inyanga uhlelo lokuhlatshwa kwabantu soluqalisile
ukuza ukamungameli uMnangagwa siyakuthabela kakhulu ekuthini ucreator iawareness uyeza uthi etshengisele uZulu ukuthi yena njengomongameli uyabuya sobala ezohlatshwa phambi kwethu
izakhamizi zeVictoria Falls sezamukele ngenjabulo inyathelo lokuthi uMongameli Mnangagwa uzahlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 emphakathini kuleli dolobho ngolwesithathu Abafundi abanengi bavule izikolo namuhla ngemva kokuhlala emakhaya phose okumnyaka wonke zivaliwe ngenxa yecoronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze uZulu ukuthi ahlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kanye lokulandela iziqondiso ezibekwe inhlanganiso ye-World Health Organization. Isixwayiso lesi siza ngesikhathi inengi liqhubeka lingafuni ukuhlatshwa amajekiseni avele kwele China ngoba lingawathembi. Kubika uMavis Gama.
Lezincwethi zithi kulokwesabela ukuba lingabe lisiza elinye igagasi lesithathu elilolaka lomkhuhlane lo elingaba yingozi ephindiweyo uProfessor Elopi Nimelesibanda osewahlatshwayo ijekiseni yeSinopharm vaccine uthi kunenge ukukhulunywa ngabantu ngale ijekiseni osekusenza inengi lithandabuze
iwave inye la inye ichiyo mkukuzela wayo phansi njalo iwave ngabankulu esibili umkukuzela lwana la uyabamkhulu njalo siyesabela ukuthi third wave lesi ezabuya iyabi worse kulalokho esiphuma ngikho ngoDisemba njalo ithuba esilalo lona esikuthi kuyathe sikule vaccine asilisebenzise kuhle kwenzela ukuthi singabi lohlupho lokuthi sizabe sigijime futhi sidinga ama-oxygen sigcwalise izibhedlela.
Uxwayisa uZulu uSibanda ukuba engathikazi ukuyahlatshwa leli jekiseni lapho ixetsha selifikile. Kwasekelwa njalo ngenye ingcwethi uDokotela Henry Madzorera owake waba ngumphathi ntambo wezempilakahle kuhulumende womanyano.
The greatest danger we have if people don't take up the vaccine.
Ingozi eza kuba khona nxa abantu bengasahlatshwanga leli jekiseni. Yikuba uZulu uzokwala engavikelekanga. Kungangcono ngihlatshwe mina kulokuhlala nje ngingavikelekanga.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare uMnumzana Thinaye Juma uthi yena uzahlatshwa kuphela nxa abe World Health Organization sebethe iyasebenza limithi.
If the COVID-19 vaccines that are being produced the world over have been
Angilayo inkinga mina eyokuthi ngihlatshwe leyo mithi ngakungavunyelwa ngokusemthethweni ngabe WHO.
I don't have a problem with it.
Ingcwethi esebenza labenhlanganiso ye-WHO eZimbabwe ngokuphathelane lenhlelo ze-COVID-19, uDr. Lincoln Charimari, uthi akumangalisi ukubona umuthi usetshenziswa lalapho ungakadluli kuhlandla lokuhlolwa njengalokho okwenzakale kowe-COVID-19. Utshele intatheli zindaba kunsukwana esanda kwedlula emhlanganweni owenzelwe eGweru ukuba lanxa bekumele iqale ihlolwe limithi ngelihlo lokhozi ngabequla lengcwethi le-WHO le-Strategic Advisory Group of Experts SAGE anduba ivunyelwe ukusetshenziswa owe-COVID-19 ulungiswe ngesiphangiphangi wavunyelwa ukusetshenziswa ngohulumende balawo mazwe phansi kweziqondiso ze-Emergency Use Approved lapho ulungiswe khona emveni kokunanzelela indlela obubulala ngayo abantu umhlaba wonke jikelele lomkhuhlane.
WHO does have the Sinopharm doses.
Owe Sinopharm owalungiswa ngabe Beijing Institute of Biological Products ukhangelelwe ukuba kusiyaphela inyanga yonale kambi imbitho kumbe ekuqaleni kwekamabasa abe Strategic Advisory Group of Experts bazabe beqedile ukuhlola baphe imibono yabo kanye lalo owe Sinovac lawo olungiswa kwele China.
Ekutshoneni kwelanga langesonto abezempilakahle baveze ukuba bese besedlula inkulungwane ezingamachumi amane 42,729 asebethe bayahlatshwa leli jekiseni le-Sinopharm ukuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19 selokhu lolu hlelo lwasungulwayo ngenyanga edluleyo. Kuthi phakathi kwenkulungwane phose amachumi amane 36,665 asebebanjwe bele-coronavirus kusukisela nyakenye leli gciwane liqhamuka elizweni abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu 34,269 babo kungabagule basila abakhulelwe yilesi sifo besedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1,512. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeVictoria Falls zithi zamukela ngenjabulo inyathelo lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 emphakathini kuleli dolobho ngolwesithathu. Umsekeli kaMnangagwa ongumphathintambo njalo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise izolo ukuthi uMnangagwa uzahlatshwa ijekiseni elungiswe yinkampani yakwele China eSinovac. Yena uChiwenga uhlatshwe eSinopharm layo elungiswe kwele China. Umnangagwa uzahlatshwa ndawonye labakhokheli bamanye amabandla ezombusazwe amancane lapho azasungula khona ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni la ngokusemthethweni. UChiwenga uthe ukusungulwa kohlelo lolu eVictoria Falls kuza kwenza uhulumende esule imigoqo ebisivimba izethekeli. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zefolosi eVictoria Falls Residents Association umnumzana Kelvin Moyo.
Ukuza ukamongameli uMnangagwa siyakuthabela kakhulu ekuthini ucreator i-awareness uyeza ukuthi etshengisele uZulu ukuthi yena njengomongameli welizwe leZimbabwe uyabuya sobala ezohlatshwa phambi kwethu. Inkokeli zezakhamizi siyabe sikhona ukuthi sibone sibili ukuthi umongameli uhlatshiwe. Lokhu kwenzela ukuthi etshengise kumbe enike abantu izibindi lokwesaba lokhu abalakho ngamajekiseni eChina. Ukwesaba kwabantu kuvamile ngoba kukhona esingathi kulama conspiracy theories amaningi esihlangana lawo ku media njengoba usazi lawe babankomo ukuthi siphila esingathi kiyo ku digital world. Bakhona abantu abalama intentions angayisiwo, bakhona abalamuntu abanama intentions achiyeneyo abangafuni kumbe abasenda iinformation enegative. Ngifuna ukuthi ngitsho ukuthi kuthangi mhla ka 20 besile meeting lo honorable deputy minister we health u Dr. John Mangwiro ongudokotela lo Dr. Hobe ongudirector ku Ministry of Health. Laba ngabantu esingathi ngesikhiwa ngama technocrats, they are medical professionals esiwaziyo njalo ukuthi ngabantu beZimbabwe, abantu beZimbabwe esikwazi ukuthi balothando lathi ngabantu abafana lathi besikonfirmela besitsho nje ukuthi labo bayakukhuthazela ukuthi abantu behlatshwe ukwenzela ukuthi nqa behlatshwe abantu umkhuhlane lo wasozokontinue umemetheka.
Izakhamizi zefolo sizona zithini, ziyavuma yini ukuhlatshwa?
Izakhamizi zilembono etshiyeneyo ngayo linto, njengoba nitshilo ukuthi siphila esimweni sokuthi information ivela endaweni ezitshiyeneyo. Endaweni ezitshiyeneyo zifana lokuthi abantu babelama intentions atshiyeneyo, bephusha ama-agendas atshiyeneyo. Kodwa ungathola ukuthi bakhona esigabeni sethu ama-residents ethu e-Victoria Falls abangakuzwisisiyo ukuthi kulungele ukuthi bekuthathe. Abanye besithi bekubona kukahle, besithi bavume uhlatshwa. Namhlanje sikhuluma sinje kulabahlonitshwa abahlatshiweyo e-Victoria Falls Hospital, lezinye izakhamizi ekade zigcwele zilayinile zifuna ukuhlatshwa. So lokhu kutshengisela ukuthi bakhona asebelolwazi lokukholelwa ukuthi i-vaccine le iyasilisa njalo iyanqabela ukumemetheka kumbe ukugula kumbe ubuguli obungathatha impilo yomuntu nxa usuyihlatshwe le vaccine. Into eqakathekileyo esicelileyo thina kuMinistry of Health through uDr. Mangwiro yikuthi thina sathi i-information leyo kumbe ulwazi lolo alufakwe ebantwini be-Victoria Falls ngama-languages atshiyeneyo.
Umnumzana Kelvin Moyo ngowenhlanganiso emela izakhamizi zefolosi iVictoria Falls Residents Association. Kusenjalo uhulumende uthi bangamakhulu amahlanu alamatshumi phose amabili 519 abantu abahlatshwe ijekiseni yecoronavirus izolo. Kubhubhe njalo ababili ngomkhuhlane lo, kwatholakala abathathu kuphela belawo. Abafundi bonke babuyelile ezikolo namuhla ekuvulweni kwazo kanye labemakolishini. Ababhala imihloliso bavule ngeviki edluleyo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi iziqondiso ze-World Health Organization ziyekethisiwe ukuze abantwana besikolo babuyele esikolo kungela ngozi yokuthola umkhuhlane we-COVID-19. Ukubuyela kwabantwana ezikolo kuza ngesikhathi ababalisi bekhonona ngeholo befuna uhulumende abengezelele. Uhulumende uthi kakula okusolisayo ngendlela izikolo ezivulwe ngayo ngeviki edluleyo, njalo themba ukuba abantwana bazafunda kakuhle baze bagqibe ithemu yakuqala. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yaphansi umnumzana Thawungana Ndoro uthe uhulumende ulungiselele ngokugcweleyo ukuvula kwezikolo.
The Ministry of Primary and Secondary Education is pleased that learners and teachers turned up for school.
Ugatsha lwezemfundo yaphansi luyathaba ukuba abantwana bonke sebephendukile ezikolo. Kuyakhanya ukuba abazali lababalisi bayathaba ukuba abantwana sebephendukile esikolo. Izikolo ziyalandela iziqondiso
protocols on the pre.
Uqhubekisa ukuthi abazali bengesabeli ukuba abantwana bengahlaselwa yi-COVID-19. Njalo sizafika isikhathi sokuba labo bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
We are confident as a ministry that the trend of coming to school for both teachers and learners will continue and the adherence to our standard open.
Siyathemba ukuba ukuza kwabantwana lababalisi esikolo kuzaqhubekela phambili. Siyathemba ukuba bazahlatshwa ijekiseni le-COVID-19.
Education. We support the vaccination of teachers and we applaud government for prioritizing.
Omunye umzali umnumzana Khumbulani Sibindi uthi indlela zokufunda zebulenjini azilula.
Ya ukuvula kwezikolo sikuthakazelele kakhulu njengabazali ngenxa yokuthi singananzela abantwana besebelomnyaka behleze ezindlini. Lokhu bese kubangela ukuthi lathi njengabazali cithekelwe imali eningi nxa sizama ukubafundisa sisebenzisa ama-online learning yabo lapho. So lokhu kuzaba kuhle ke ukuthi abantwana besikolo bayasebedibana laba babalisi babo befundisana, kuba ngcono ukuthi bafunde njalo ukuthi bazwisise. Kodwa siyakhuthaza nje ukuthi ezikolo lakho kube indawo ehlanzekileyo ezenzela ukwenza ukuthi abantwana bengaminyani.
Kodwa omunye umbalisi uNkosikazi Messi Chingwanangwana yena ukhala ngeholo.
Njengababalisi namhla sikhangelelwe ukuthi sibuyele emsebenzini, kodwa iningi lethu sisemakhaya asibuyelanga. Kungayisikho kuthanda kwethu, kodwa ke ukuthi imali esihola incane asenelisanga ukubhadala izonke izinto esizifunayo nje singakabuyeli emsebenzini asenelisanga ukuzibhadalela.
Ukuze abantwana benelise kulandela iziqondiso ze-social distancing, amaklasi abikwa aze kwehlukaniswa abantwana babe ngamaqembu amancane. Iningi belikhala ngokuthi ngesikhathi abantwana bezama ukufunda besebenzisa indlela zakulezi insuku ezebulenjini online learning. Abaningi bebhekane nobunzima obukhulu besithi ukufunda besezikolo kulula njalo kuyabajabulisa ngoba behlangana labanye njalo bebona umbalisi mathupha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abazali bakhala ngokuthi izikolo azihlanzekanga lanxa nje uhulumende esithi sezilungele ukuthi abantwana baqalise izifundo zabo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abafundi abaningi bebebonakala belenjabulo ngokubuyela esikolo, loba nje abanye bebebuyiselwa emakhaya ngoba bengahlawulanga imfanelo zesikolo njalo kubhadalwa ngemali yebulenjini yemabhanga, hathi i-eco cash lemali mathupha. Umnumzana Thomas Nyamuda ongumzali ohlala koBulawayo upha umbono wakhe ngokuvulwa kwezikolo.
Hayi, siyajabula ukuvulwa kwezikolo, abantwana besebehleli ezindlini kwesikhathi esingathi side. So sikhanyelela ukuthi lo nyaka uNkulunkulu engathi uyasikhokhelela lathi abantwana bekhona ukufunda kahle.
Unkosikazi Nomalanga Dube ongumzali njalo wakoBulawayo uchasisa ngobunzima abhekane labo.
Buya esikolo namhlanje basela ukuthi khona ikho cash abathathi, ikesha abathathi bafuna iswipe. Manje thina makhadi ebhenki kasilawo, senze njani?
Unkosikazi Lilian Rafa wasemzini weChabalala ngomunye wabazali abehluleke ukubhadalela indingeko zesikolo.
Kutasibuyele labantwana ezindlini kodwa umthetho uthi umntana akangeni esikolo imali izabuya. ECDB 2.5 nga ungabhadalanga ubhadala 3,000. Akukho right look. Abantwana bavele bafunda khonapho sebesibiselisa abantwana ezindlini, akukho safe.
Umgcini sihlalo wekomiti edalela ephalamende ebona ngezemfundo unkosikazi Priscilla Lamisa Irambo imushonga uthi yikwephula umthetho okwenziwe izikolo ezibuyisele abantwana ngekhaya namuhla.
Angizwisisi ukuthi kuthiwa khona kulesikolo esingathi khona asifuni eco cash, sifuni iswipe. Akukho khonokho emthethweni. Okwesibili ngokuthi kuyamele size bona labo o-headmaster kumbe ngamateacher la akwenzayo, ngoba kutho ukuthi vele kulalokho ababekuxhomile ukuthi bakubone. Abafuni ukuthi abantwana babuye esikolo. Nxa bengafuni ukuthi abantwana babuye esikolo, kabakhulume ukuthi abafuni abantwana ukuthi babuye esikolo, ngoba izinto lezi engizizwayo mina ezokuthi kuthiwa kuthiwa abantwana ongagqokanga i-uniform angangeni, yebo lo ongabhadala imali ngaleyo, yeyo ongabhadali ngama-US. Akukhanya vele ikhwela ama-headmaster angikhona vele aqophe khona ukuthi abantwana bangabuyeli ezikolo. Angikuzwisisi, akukho emthethweni khonoko.
Iningi labafundi abakhulume le Studio 7 bachaze ukuba bafundile njalo bayathokoza kakhulu ngokuvulwa kwezikolo. Abazali abaningi bathi bakhathazekile ngokuvulwa kwezikolo uhulumende engalungiselelanga okweneleyo. Esikolo semasuku primary school koBulawayo namhlanje iStudio 7 isiyahlolwa ngokuvulwa kwezikolo. Abafundi bafike bahela phandle kwesikolo bathelwa umuthi wokuhlanza izandla i-sanitizing, bahlolwa lokutshisa komzimba, loba nje abanye abafundi bebengela ama-mask. Njalo abazali abafundi lababalisi bebesondelelene duzane laduzane bengananzi ukuvulelana izikhala o-social distancing. Njalo isikhathi sokuqala izifundo abasibambanga ngelanga lakuqala. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emasoni Mnangagwa umanyane labakhokheli bamanye amazwe aseAfrika namuhla kwele Tanzania emfeni kamnumzana John Magufuli obe ngumongameli walelo lizwe. UMagufuli ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisithupha lanye. Emazwini akhe enduduzo uMnangagwa utshele umbuthano oqhutshelwe esigodlweni seTanzania iDodoma ukuthi uMagufuli ube ngumkhokheli oqotho njalo obezinikele ekuthuthukiseni inhlalakahle kaZulu welizwe lakhe. Uthe njalo uMagufuli ube ngumngane welizwe leZimbabwe ngoba ubehlala ekhankasela ukuthi izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF ngamazwe angentshonalanga zesulwe. Abanye abakhokheli be-Afrika abaphatheke kulumbuthano bagoqela owakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa lowakwele Kenya umnumzana Uhuru Kenyatta. UMnangagwa uphenduke ekhaya ngalintambama. UMagufuli uzabekwa ngolwesine. Uhulumende welizwe lakhe uthi ubulawe isifo senhliziyo kodwa abanye banakanela umkhuhlane we-COVID-19. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa sixoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Imfa ihlanganisa abantu mbona ngazathi okuqakathekileyo esingathi ubaba ohambe khonale esililweni angakufunda yikobana abanye omongameli bangangena ezihlalweni basebenzela intuthuko yemazwe abo. Ungayikhangela iTanzania ngaphansi kwamakokamuyi uMagufuli infrastructurally iphumelele kakhulu okujabulisayo. Uzathola ukuthi imigwaqo yangkhona mihle, infrastructure yeTanzania itshintshile yaba into enhle. Embona ngazathi kubangelwe yikubana uMagufuli kazange wakhangela kakhulu yena. So ubaba efike khona le mbona ngazathi laye kufuze ukuthi ezinuka amakhwapha ebe lenhloni ukubana abanye bangenile kulutshwane esikuzwileyo nge-corruption echiyoyo ngaye umongameli yena uMagufuli ne-involvement yemuli yakhe okungafanani lokwakithi. So mbona ngazathi yinto enhle ukuthi uma umongameli angafika ayifunde ayikophe khonale. Ekuthini ube khankasela ukuthi kukhitshwe izijeziso zenoto, mbona ngazathi kunzima ukuthi sithi kubi kumbeni kuhle. Umbuzo ukuthi zikhona yini okulusizi ukuthi ngaphandle kwalokho yena abantu beZimbabwe bakhalela inkululeko, ukuthi ngabe nje banika inkululeko akuyinto engadingi ukuthi amanye amazwe angaphandle ngenele, okudinga ukuthi yena nje enika abantu indlela yokukhululeka.
Ungathi uchiya mbali bani uMagufuli ile esingathi iligasi ngoba abanye bayambuka kodwa abanye bayamchothoza.
Esingakuthi ilegasi uMagufuli eyichiyileyo mina engiyibona ipositive yokuthi unganikwa isikhundla ayisiyo thuba lokuthi utshontshe. Unganikwa isikhundla ayisikho ukuthi wena sokufuza ukuthi unothisa bomdeni wakho kodwa sebenzela labo bantu abakuthumileyo. Ngoba siyakhumbula esithi akula civil servant okufuza isebenzise izimota ezinkulu ezidlifuyele eningi. So imali eningi ngesikhathi sikaMagufuli kayanga ekuziphumeleliseni lokuthi abantu bekhanye sebele state sesikhulu kodwa iye ekuthuthukiseni ilizwe. Ilegasi ayithileyo engikhole ukuthi inkokheli ezinekufuze ezifunde. Okunye inkokheli ilegasi okufuze ezifunde yokuthi mazicatshiswa kazilalele ngabacebisayo. Ngoba ungakhumbula uMagufuli phezu kwento zonke ezipositive azenzileyo, inye nje into enegative ayenzileyo eyokuthi betshelwa ngehu ube so negative okubangele ukuthi kungabe kuyinto engabe imthethe. So ngibona ngazathi ngalokho yinto asingabe sifunda kuyuthi ayitime i-scientific advice asiyithatheni serious.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Kuhlelo lwe-Life Talk lamhlanje sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19. Ukuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 okwesikhathi eside sokuphazamise inhlelo zokunansa ilanga labaphila lesimo se-Down syndromes emhlabeni jikelele okweminyaka emibili elandelayo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Unkosikazi Sibongile Mbayiwa, umqondisi wenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Down Syndrome Association, uthi ukuqhamuka kwesifo se-COVID-19 lama-lockdown eZimbabwe kuphazamise kakhulu umsebenzi kanye lenhlolo zabo.
Lesi sikhathi sibe nzima kakhulu lakithi siyinhlanganiso ku office ngalo ukuthi bese kungasenzakali inhlelo ebesizihlelile ukusizana labazali labantwana bethu abale Down syndrome. Njalo umnyaka wonke lophelileyo ngendlela yokuthi besingatholi ithuba lokuthi sibhale ama project proposal abeza sisiza ukuthola uncedo ngaphandle lakhona apha, konke kusuke kwaphazamiseka ngoba lawa amakampani ebesengasatholi kahle ngendlela yokuthi bekungasasetshenzwa kuhle.
Unkosikazi Sibusisiwe Mazula okhokhela inhlanganiso elilunga njalo lebhodi yenhlanganiso ye-Africa Down Syndrome Network othi njengenhlanganiso ethembele kusizo oluvela ebantwini ababhekane lobunzima obukhulu sikhuluma kanje.
Singu-6 ehhofisini including ama-youth amabili ale Down syndrome. Bonke labo bantu engikhuluma ngabo ngama-volunteers. Sisebenza gadalala kwesinye isikhathi asitholi yona yokugada ukuthi sihambe emsebenzini. Ihulumende yake yasithembisa yasivulisa ama-akhawunti okuthi hhayi sesizabe sifakela imali ye-administration lokhu lalokhu.
Unkosikazi Edith Nyoni olomntwana ole Down syndrome uthi kuqakathekile ukuba abazali abalabantwana abanje banikeze umntwana ithuba lokudlala nabanye hatshi ukutshona bemvalele endlini.
Zalini umntwana nxa sesilaye njalo asimtshengiselenini uthando, simncedise kukho konke, simfundise konke njalo kumele afunde konke ukuzigqokela, afunde ukuzigezela ngoba kasoze sihlale lapho. Kwelinye ilanga sizasuka kuwona lo mhlaba njengoba vele singakhanga. Sibachiye bese besala sebehluphile. Sibe sesithethiswa ngabo ukuthi nyoko kazange akufundise ukuthi lokuthi kathi ngasi bafundisile ekugcineni bazimela bodwa.
Unkosikazi Mazula uthi imfundo iqakathekile kakhulu kanti iba ngolunye udubo ababhekana lalo.
Thina bese kusehlula ukuthi ngabe sibahambisa ezikolo ezingabanceda, ezingabafundisa ngemfanelo. Ngoba lapha sesikhuluma nge equal education regardless ukuthi ungubani. Sikuthi ngabe kuyavuma sibabhadale ama school fees baye ezikolo lezo ezingabanceda. Kanti lanjalo nje lezikolo zona ezengikhuluma ngazo abazithi ama private schools indleko zakhona ama fees akhona ma anzima kubazali.
I-Down syndrome yisimo umuntu azalwa laso lapho athola i-chromosome engezeleleyo kulawo okumele abe lawo, elaya indlela umuntu abunjwa ngayo, indlela okumele akhule ngayo kusukela esesiswini sikanina kuphazamisa ukuthile ekukhuleni kwakhe. Uhulumende phansi kogatsha lwe-social welfare uthi uyaphathisa inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzelana lozulu nanxa imali yakhona inhlanganiso ezinje sithi ayeneli. Yena ngokwelakhe icele esithi ke akuhambelani lesikhwama alaso sikhangela inani lemisebenzi emele ayiphathe eqhakathekileyo. Lanxa eZimbabwe kungazakali inani labantu abaphila nesimo se-Down syndrome, emazweni afana leMelika kubikwa kulabantwana abafika kusilinganiso soyedwa phakathi kwabangamakhulu ayisikhombisa 700 abazalwa abanalesi simo. Odokotela bathi abantwana abanje bayaphathiseka ngokufundiswa ngetherapy, ukukhuluma, ukuphatha imisebenzi etshiyeneyo lokuziqinisa umzimba. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili balokhe bebalutshwana abazinikela ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 lanxa nje sokwedlule inyanga uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lolu luqalile. Izakhamizi zeVictoria Falls sezamukele ngenjabulo inyathelo lokuthi uMongameli Mnangagwa uzahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 emphakathini kuleli dolobho ngolwesithathu. Abafundi abanengi bavule izikolo namuhla ngemva kokuhlala emakhaya phose umnyaka wonke ngenxa ye-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.